kana asitamiswa pamberi pedare, dare ratichibudiswe mujere, nekuti tatagariswa mujere kwenguva inodarika 48 hours. Bumbiro redu remutemo rinopa masimba kumapurisa kuti vasunge vanhu vachiri kufeya feya nyaya kwenguva inosvika 48 hours. Saka mapurisa vanga vatisunga kudarika nguva iyoyo, ndosaka dare rapa order yekuti tibudiswe mujere.
Saka izvi zvinoreva here kuti mhosva dzamanga muchipomerwa dzabva dzaraswa?
Zvinoreva kuti mapurisa vanofanira kutangidza patswa kuti vafeefee nyaya, nekuti chaji yatanga tapiwa yadischarge mudare. Saka mapurisa vanofanira kutsvaga nyaya kana kuti vatangidze patswa kuti vatitsvage kana kuti vatifedze mudare by way of summons.
Muchitarisa zviitiko izvi zvinorevei kumashandiro enyu?
Zvinoreva zvakawanda. Zvinoreva kuti constitution iyi yatakavhotera isusu sevana veZimbabwe inokwanisa kuti itishandire kuti basa redu rifambe zvakanaka, asi tinoona kuti mapurisa vanoisa mazano ese nekuti maactivists vapinde mudare. Vanenge vachiziva kuti hatina mhosva, asi vanenge vachida kuti timbogara mujere kuti mwoyo yedu iwore, kuti tishaye yatingati energy yekuti tienderere mberi.
Manga muchipomerwa mhosva yei pamakasungwa?
Musi weFriday takaenda semacivic leaders kunoona vasungwa, vatungamiri vemavendors. Saka tasvika ikoko taisvika kuma50, takarambidza kuti tipinde kuti tione vamwe vedu. Saka isusu sevatungamiri vecivic society takataurirana nevakuru vejere kuti vanhu havafaniri kurambidza kuti vaone vasungwa. Saka nekuti taineta naipapo pakazoridzwa futi, ndosaka takasunga kuti taileada yatingati demonstrating kana kuti illegal gathering paprotected area.
Muri muusungwa makashungurudzwa here?
Hatina kushungurudzwa. Mapurisa eHarare Central vakatibata zvakanaka, havana kutishungurudza.